Mutongi wedare amai vangai muchuchuti vati vabiti vagare pakero yavakapa kudare uye havafaniri kupindira pakuferefetwa kwenyaya iyi. Vachuchuzi panyaya iyi havana kupikisa kuti vabiti vabhadhare mari yechibatiso uye vanzi vadzoke kudare musi wa18 ndira gore rinouya, apo pachatanga kunzwikwa nyaya yavo. Gweta ravabiti vaalec mushade hama vaudza dare kuti vabiti havana mufaro nemasungirwo avakaitwa uyewo kuti vaigona kubatwa necovid-19 nekuti pavakasungirwa paHarare Central Police Station hapana kana masanitizer nemamaski nezvimwe zvinodzivirira denda recovid-19. Pazvichemo zvavo vabiti vanotiwo vakanyimwa chikafu uye segweta nhengo yeparamende nemunhu ane mukurumbira havaizokodzera kuti vadzikisirwe pasi semabatirwo avakaitwa nemapurisa. Dare rati nyaya yavabiti inofanirwa kuongororwa uye zvinenge zvabuda muongororo iyi zvounzwa kudare musi wa18 ndira gore rinouya. Zvichakadai, mutauro wemDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vati kunyange hazvo vabiti vabhadhariswa mari yechibatiso havasi kufara nemubatirwo wavakaitwa nemapurisa. Mune imwe nyaya, mumushandi mukuru wekanzuro yeHarare vaKainos Chingombe avo vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekusashandisa mahofisi avo zvakanaka apo vakatenga motikari yaidhura zvakanyanya, vanzi nedare vadzoke nemuvhuro. Gweta ravo muzvinafundo Lavo Madhuku vati vaChingombe vanoramba mhosva dzavari kupomerwa. Mune imwe zvenyaya, mutungamiriri webato rinopikisa reMDC Retech, mune imwe zvenyaya, mutungamiriri webato rinopikisa reMDC Alliance Vanessa Chamisa nhasi varangarira amai vavo avo vakashaya nguva pfupi yapfuura kwaGutu. Nyaradzo iyi yaitirwa kumusha kwavo kuGutu South mudunhu reMasvingo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.